Mumu akasha na nafada ribeiro fada sijerisi mkonori vati wala sikiriwa nisha mwariye pamoyo asi ya zorora semuna akaita mabasa makuru anusanga nisira kushangisa chipo chavo chekuimba kubatani zavanu
mwana kiu wata gara chipo chekuimba sinye zavu zai zai inda chivano chukuti chukuti wangwari kuja na sisa na kutuwa wano ingi wa ingi wa chula ngisi kiende ya nyamila na wangwari kutuwa kana kutina ya rikuku ya sabi kiende ya nini kinema ni ritu ni achu kwa ewa ni chiposha uchine mbogo chukuku tutara siki wa na muna anga ini kutuwa tasa chukasi na wano wano kwa iku wano po wano kutu wa azi zore wano ya shanti kwa tine tisi wano ya shanti kwa sabi kumisha
Fada mkonori vatiri mebasa gurura kaigwa na fada ribeiro jere kuyamura vanu vairemu majeri vainge vasungiri wanya ya josu matungiri wenyika
waka wana vandu waka wanda
Munyori mukuru we Zimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Mutata vati vatende munyika varasikirwa nemufundisi mukuru uyo aigona kushanda nemasangano akasiyana siyana.
Tine urombo zvikuru kunzwa kurasikirwa mufundisi weCatholic Church Father Emmanuel Ribeiro anwanga vachizikamwa zvikuru nechipo chavo chikuru chekuimba asi angari munhu anogona kushanda nemasangano akasiyana siyana.
Mutungamiri wechechi yeDivine Destiny Bishop Anselmo Magaya vati rufu rwa Father Ribeiro runopa mutendi mukana wekucherechedza mabasa makuru avakaita zvikuru munyaya dzezvinyorwa zvinodzidzisa mararamiro evanhu akanaka.
Rufu rwavo runotipa mukana wekucherechedza mabasa makuru avakaitawo panyika pano zvikuru sei nyaya dzezvinyorwa vakanyorawo mabhuku aidzidzisa mararamiro evanhu sekuzva kwatoita kuti chinangwa cheliturgy kana kuti chinangwa chezvinyorwa chiripo pakubatsira vanhu kuti vagare magariro zvakanaka munharaunda dzavanenge vachigara. Saka pane zvinyorwa zvatinorangarira zvakanyorwawo na Father Ribeiro.
Munyaya dzezvematongerwo enyika Father Ribeiro vakayamura vaimbove mutungamiri wenyika Mushakabu Robert Mugabe na Edgar Chekere kuyambuka kuenda kuMozambique uye vakapa pekugara vaMugabe na vaInos Ngala apo vainge vaburiswa mujeri mushure nekupedza makore 12 muna 1975. Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaneke mangwana vazivisa padende mutande ravo reTwitter kuti Father Ribeiro vashaya mangwanani anhasi. Father Ribeiro vakazvarwa kuChivhu mugore ra1935 uye vakadzidza pakutama mission ndokunodzidzira kuve mudzidzisi paGweru Teachers College. Vakazonodzidzira basa rehufundisi pachishawasha ndokuenda kuAmerica uko vakanoita zvidzidzo zvepamusorosoro paBloomington College of Music. Father Ribeiro avakanyora mimhanzi yechitendero cheRoman Catholic inosvika 11 vakagadzwa kuve mufundisi musi wa13 Zvita mugore ra1964 ndokushandira nzvimbo dzinosanganisira Mondoro, Highfield, Marare pamwe nekumajeri uko vakasangana nekuzivana nevezvematongerwo enyika vaive vakasungwa. Hapana zvati zvaziviswa nekereke yeRoman Catholic nezvekuradzikwa kwavo. Ndakamira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.